Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro kugumbi 29, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopihwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi.
Kana tisina kahomwe kekudira pabhanga kuti mari yokunze iwande yodzikanisa mitengo yemari iyoyo, zvinongoreva kuti inongoramba yakangoita mitigare ichikuenda nenzira imwe chete.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti mari iri kuwanikwa kubva mukutengeswa kwefodya haisi kunyatsobatsira panyaya dzeupfumi hwenyika pari zvino.
Kanzuru inoiva iyo inoprovhaidha mvura kuvagari haina kupa official statement yekuratidza kuti dambudziko rakusangana naro kugwenhoro ringavarei.
Vagari vemuguta reGweru vanoshora kanzuru yavo vachiti inofanira kugara ichiudza vanhu zviri kuitika kuitira kuti vanhu vagadzirire dambudziko rinenge rakanangana navo. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze, vanova mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vanoti mari iri kuwanikwa kubva mukutengeswa kwefodya haisi kunyatsobatsira panyaya dzeupfumi hwenyika pari zvino, sezvo Zimbabwe yagara iine zvikwereti zvakakura zvayange ichiedza kubhadhara. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzange dzichitarisa kuti mari yekunze iri kushayikwa zvakanyanya pari zvino inge yowanikwa zvakavhurwa musika wokutengesa fodya. Zimbabwe yagarawo iine zvimwe zvikwereti kumabhanga akaita seWorld Bank neAfrican Development Bank zvairi kutadza kubhadhara, asi zvinenge zviri pachena kuti Reserve Bank of Zimbabwe iri kuremerwa nezvinhu, kusanganisa kupa makambani mari dzokutenga zvinhu zvakaita semafuta ekufambisa kwemotikari, gorosi, mafuta ekubikisa nezvimwe. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Kanyenze.
Kuenzana vari kutaura zvavo, asi takambonzwa zvakare vachidaro pakatanga musika uyu vaitoti mari iyoyo inokurumidza kudzikama pamusika wemabhanga musika wekunze uchibva wangoparara, asi tiri kuona kuti hazvina kudaro. Saka zvinogona kungoita kana pave nesaga remari yokunze kwenyika raiswa mumabhanga rinobatsira kuti pave nesupply. Saka inyaya yedhimandi nesupply, kana pasina dhimandi yakakwira zvayakaita asi mari yokunze kwenyika iri shomanana, inongoenda nzira imwe chete yatanga tichikuona iyi. Saka hationi zvichiitika nokuti tiri kuona kuti nyika yedu ine zvakawanda zvinoda kuitwa zvinoda mari yokunze kwenyika, zvikave zvinhu zvatinotenga kunze kwenyika, angave akanzi naminista malegacy debts, zvinhu zvakaita semari dzinotiwa nemaembasi hana iyata wendege wezvendege dzinobhadharwa kunze kwenyika, imari dzakatomirira kuti dzibhadharwe idzodzo. Saka naizvozvo kana tisina kahomwe kekudira mumabhanga kuti mari yokunze iwande yodzikamisa mitengo yemari iyoyo, zvinongoreva kuti inongoramba yakangoita mitigare ichikuenda nenzira imwe chete. Saka handioni zvichiitika kuti ingadzikame, nokuti kudzikamiswa kunotobva kugetaona mari yokunze. Kana isipo handioni zvichiitika izvozvo.
Asi chii chiri kupa kuti mari yekunze inyanyonetsa Dr. Kanyenze munguva inoi tichiona kuti fodya iri kutengeswa kazhinji mitengo ndo painenge yakadzikama?
Ndambotaura ini kuti nyaya yedhimandi yakakwira chaizvo. Zvakare pane zvinhu zvakatowanda zvanga zvisina kutobhadharwa. Sina zaitorewa kuti mari iyoyo yamaona nefodya inenge yakatobatwa nezvimwe zvinhu zvamanga musina kubhadhara mashure. Saka ndachiti legacy debt iya yokuti kune mari dzemashure dzakasati dzabhadharwa. Saka iyo mari yamaona iyi haichashandiswi pane zvanhasi, yaakushandiswa pane zvane zuro zvakasina kubatwa. Saka zvinochireva izvo kuti mari yenyu iyoyo haisi isina chaita batsire kuenda mberi, yava kubvara zvikwereti zvemumashure zvinoda kubhadharwa nemari yokunze kwenyika. Pakapawa kusara kumashure chose kweallocation yeforeign currency nereserve bank zvaita kuti mari inowanikwa inenge yatopinda pabasa nechekare ichikobatwa chete inenge yatovhara inenge yakuenda kunovhara zvikwereti zvane zuro.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze, vanova mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vanga vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinomiririra vagari vemugweru reGweru Residents Forum rinoti kanzuru pamwe chete nemunyori weguta havasi kuita basa ravo nemazvo sezvo vagari vazhinji veguta iri vakashaya mvura kwemazuva mazhinji, asi hapana akaudza vagari kuti chiri kunetsa chii. Mukuru wesangano iri vaCharles Mazorodze vaudza Studio 7 kuti kanzuru inofanira kugara ichiudza vanhu zviri kuitika kuitira kuti vanhu vagadzirire dambudziko rinenge rakanangana navo. VaMazorodze vati zvinosiririsa chose kuti vanhu vazhinji mumawadhi gumi nemasere emugweru havana kuisirwa mvura nemabhauza kwemazuva mazhinji, asi hapana chakaudzwa vanhu munzvimbo idzi. Tabata vaMazorodze kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Chiri kunetsa mugweru, muguta reGweru, nenyaya yemvura ndechekuti kubva musi wechitatu kana kuti zvakatanga musi weMande, mvura yakanga isiri kubuda mumachips evanhu evagari. Yakaita mazuva akati wandei isina kubuda matepi evanhu kubva mawadhi ose emugweru ari 18. Saka nyaya iri kunetsa ndeyekuti hatisi kuvagari havasi kunzwisisa kuti chiri kuita chikonzero chekuita kuti mvura isabuda mumatepi avo chingava chii. Zvichireva izvo kuti kanzuru iva iyo inoprovida mvura kuvagari haina kupa an official statement yekuratidza kuti dambudziko rakusangana naro kugwenhoro ringava rei. Saka nyaya dziri kubuda paGweru City Townhouse ndedzekuti Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ZETDC kune fault yakaitika kusubstation iri kugwenhoro, zvinova izvo zvakonzeresa kanzuro kuti inge isingagoni kuprovida mvura. Asi kumasangano ose maviri aya, Gweru City Council neZETDC, havana kunge vaudza vagari kuti dambudziko racho ringava papi. Vakangonyarara. Macity Fathers edu neCouncil Management havana kunge vataurira vagari kuti dambudziko racho riri papi. Zvakonzeresa izvo kuti vagari vaende kundotsvaga mvura kumabhoozi nedzimwe nzvimbo dzavangakwanisa kuwana mvura kuti vagone kushandisa kumwa uye nekushandisa mudzimba dzavo.
Sesangano rinomiririra vagari vomugweru, makambosvitsa chichemo ichi here kuCity Council yenyu?
Chokwadi ndechekuti sangano reGweru Residents Forum raamboedza kuengeja vakuru vekanzuru pamusoro pedambudziko irori, asi vamwe vacho mukatarisa havana ruzivo rwokuziva kuti zviri kumbonyatsofamba sei. Saka izvizvi zvakonzeresa kuti vagari vasanga kunge vashuwa kuti dambudziko racho ririkutangira kukanzuru here kana dambudziko ririkutangira kuzivisa, nekuti pakati pemasangano ese maviri aya hapana sangano ragona kunge ichibudisa pachena kuti dambudziko racho riri papi chaipo uye kuti vagari vangabetsereka sei kuti vakwanise kuwana mvura.
Imimi sesangano reGweru Residents Forum, chii chamunotarisira?
Tatiexpekta kuti isusu sekutaurana kwatinoita nevecouncil ndezvekuti kana paita dambudziko rakadai, Information and Publicity Department ravo rinofanira kuudza vagari kuti ndo dambudziko ratasangana naro uye nekupawo maalternatives ekuti vaone mvura, kana angava mawater bowsers kana zvingava dzingava motikari dzekanzuro dzinogona kunge dzichipota dzichipa vanhu mvura mumawadhi akasiyana-siyana. Asi izvizvezvi hazvinenge zvichiitwa. Zvakonzeresa izvi kuti vanhu vamuke even kuma 2-3 am vachinotsvaka mvura kumabhoozi.
Mukuru weGweru Resident Forum vaCharles Mazorodze vari parunare kuGweru neStudio 7. Zvichakadaro, tabatawo vakafanobata chigaro chemunyori weguta reGweru vaVakai Douglas Chikwekwe avo vati ichokwadi kuti mvura yakambonetsa muguta asi vachiti yange isiri mhosva yekanzuru asi yekambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Distribution and Transmission Company sezvo kune michina yemvura ku dhamu reGwenhoro kwange kusina magetsi. VaChikwekwe vati zvinhu zvakagadziriswa uye vanhu vanofanira kuve vave kuwana mvura semazuva ese.
Ichokwadi mvura iri kunoita muno muGweru, but kunoita kwayakaita it was not fault yeGweru City Council. Kwakaita maproblems ezesa power line rezesa rinosupplya the main pumps edu ari kuGwenhoro. Saka kwaita maproblems iyayo. The next thing ndezvekuti zesa attended to the problems. Then there was temporal pumping. Kwanga kune low voltage kuzesa zvakakonzera futi kuti kuite delay in the supply of water. Nekuti zvinowanzoitika ndezvekuti mvura kana yamira uko yamiswa kana kuti nemagetsi kuti izopambwa vanotora mahours kuti izosvike kuwanu, it's about 5 hours kuti isvike kuma low areas. Then kuti izosvike kuma high areas zvinotora almost a day to 2 days kuti isvikeko kuma high areas akaita sekunana Mukoba 14 tichienda kunana 19 uko nekunana Delsford. But however, zesa have attended to the problem and mvura yanga ichipambwa tasarirwa nema areas mashomo. However, kuDelsford taitawo problem yekuti takaitika water burst and our engineers are on the ground right now vachiatenda kuDelsford. Tangatiri toitapo.
Saka kuGwenhoro pari zvino kwagadziriswako?
KuGwenhoro kwagadziriswa, tine 4 pumps dziri kutoita izvozvi dziri kugiga mvura.
Imimi sekanzuru yeguta, zvinhano zvamuri kutora ndezvipi kuti zvinhu zvose izvi zvisaitika zvekare?
Zvesa sometimes it's beyond our control nekuti kana mageti aita faulti paipa tinotangawo pumping yacho inenge iri very low. But what we normally do, tinodima residents edu they should be aware of what is transpiring. Kwese kuti taita problem yakadai, taita challenge yakadai, tozobva ipapo kuripo kumwe kunenge kuri criticalwo kwekuti tinoendesa mabhauza toti kumafunerals, kumahospital kui, but bhauza redu sometimes i1 at a time. Zvokuti we are suggesting kuti tikukwanisa kuzotenga mamwe mabhauza ekuti anga achibatira mumacritical situations here. And in future also we have proposed kuti maybe we might want kuti tiite malong term solutions kunhu kwakaita kune maperennial water problems nekuti basa redu nderekuti tisvite mvura tikwanise kunge tichitakura mabhini, tikwanise kunge tichidei. Asi hatingawate hope tichiziva kuti mumwe munhu haasi kunwa mvura yakanaka. Hatingawate hope kana tichiziva kuti marara haasi kutakurwa. But we are trying by all means kuti tinge tichiita kuti zvinhu zvive zvakanaka.
Avo vange vari vakafanobata chigaro chemunyori weguta reGweru vaVakai Douglas Chikwekwe vari parunare kuGweru neStudio 7.
Makadii hama neshamwari dzedu dzeStudio 7, tinokukokai kuti mutipewo pfungwa dzenyu pamusoro pezuva rekucherechedza kuburitswa kwenhau pasina kumbunyikidzwa, kana kuti World Press Freedom Day, iro rinocherechedzwa pasi rose nemusi wa3 Chivabvu. Dingindira regore rino rinoti nhau dzejekerere nekuitwa kwesarudzo munguva dzino dzave kuburitswa mashoko emanyepo. Imi munombonzwawo here nhau dzemanyepo? Zvii zvamunoita kuti muzive kuti nhau dzamuri kunzwa ndedzechokwadi? Ndedzipi nepfenyuro dzamunoteerera kuti munzwe nhau dzechokwadi? Rekodai mavhidhiyo enyu, motipawo mashoko enyu pamwe nemazita enyu nenzvimbo dzamuri muchipindura mibvunzo yatabvunza. Titumirei mavhidhiyo aya paWhatsApp namba yedu inoti +1 202 465 0318. Namba dzedu zvakare +1 202 465 0318. tinoda kunzwa kubva kwamuri imi vatereri vedu ve Studio 7.
Tombo tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Mubepa naure Herald mune nyaya ya Registrar General va Clement Masango vachiramba mashoko ari kubudiswa pa social media ekuti mutengo wemagwaro okufambisa kana kuti mapassports uchakwidzwa muchinguri chishomanana chiri kuuya. MuHerald nekare mune nyaya pamusoro pendege ye Air Zimbabwe iyo inonzi yakapose yapita mudambudziko ichibva kuBulawayo mushure mekunge yarova shiri ikatanga kubudisa hutsi asi ichinzi yakanomhara zvakanaka muHarare. MuDaily News mune nyaya yenhengo dzeparamende dziri kuyambira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vakurumidze kugadzirisa nyaya yemitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira zvinhu zvisati zvavaipira. MuChronicle mune nyaya yomuzvina bhizimisi wekuchavalala uyo ari muchipatara mushure mokupfurwa katatu kese nembavha. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadiva shamariro weStudio 7. Ini ndinonzi Fred Chipandu ndiri pa Cape Town apa pa Western Cape. Ndinobatikana zvikuru newe machurch vari kupindira nyaya dzematongero enyika vanhu vachifa vachitambura havasi kuprofita izvozvo asi kungoprofita zvina basa zvakafanana nezvakataura bishopu nemeya mutende vanoti vamunangagwa vakaisiwa naMwari ukoko ndokunoitwa kupenga ukoko ikoko chakochako hazvisi mashoko anogadzikana munyika iwawo. Tinoda mabishopu anoita zvokuti vana vezimbabwe vabatane nzara iri muzimbabwe ipere kwete zvavo zvokutaura kuti bhinya rakaita savamunangagwa rapedza vanhu muzimbabwe rakaurayisa vanhu zvatoziva managukura hwindi izvo asi munhu wava kutaura kuti vamunangagwa vakaiswa namwari ivo vakabvisa vamugabe nekupu dzinozikamwa vakateura ropa. Tine hama dzedu dzakatorasikirwa neupenyu nokuda kwamunangagwa achibvisa vamunangagwa vamugabe nechisimba asi onzi wavaiswa namwari. Hatichazivi kuti chechi inorevei chaichaizvo. Tatenda zvangu inini maita basa vashamarara.
Makadii vatekenyuri vestudio 7. Ini zita rangu ndoitwa Tapadzwa Mandima ndiri paRustenburg apo South Africa. Ndinotenda nenhau dzamunotipa dzinoitika muZimbabwe. Ini ndiripo pakutsigira havo gavhumendi kuti iri kudhinga vanhu vamapurasi. Hapana zvipenyu zvavanenge vachiita mumapurasi kunze kungogara chete vachirira zvehuku pasina zvavarumboi kana dhevheropumendi yavanonga inokwanisa kusimudzira nyika. Saka ndinoti pamberi nazvo vanhu ngavabve, hapana asina kwaakabva, vanhu ngavadzokere kwaakabva. Ibwi iro ripiwa vanogona vose vazhinji vanongogara but chavari kuita chaichaicho hapana. Takatarisa purazi chinhu chokutoti tinofanwa kuti muve nevashandi vano more than 30 vanofanwa kushoshandira imomo manje kana achingogara iye nemhuri yake nehuku dzake. Hazvina zvatinotipa, ndovanha kutouraya nyika ivavo.
Makadii henyu vashamarari vestudio 7 mose pamwe chete navatereri. Zita rangu rinoitwa Pinius Mangena, ndiri kuno kuSouth Africa Pretoria kumusha. Ndinobva zvangu kumberengwa kwamataga. Nyaya yandinoona pavakuru vedu vari kutungamirira nyika havana zvido zvavanhu pamwoyo. Chavanongoda chete kuzadza matumba avo chete. Mukatarira 2008 vakadliwa navamogetsvangirai vakaramba. Tarisai zvakazoitika kumberi, vanhu vakatambudzika sei. Iye zvino vadliwazve nemukomana wechidiki varamba. Tarisai izvi zvava kuitika, vazvizivezve kuti 2023 uri kuuya vachadliwa futi, vagorambira futi pachigaro. Tichingoramba tichiona nhamo yatiri kuona ini ndava namakore 43 pari zvino, asi handina chandati ndaunganidza sezvaiitwa vanana baba vedu kuti vanoshanda vachibatirwa pensheni. Tarisai kuti pa43 years koini vana vangu vachabatana nei. izvi zvoda Mwari dai vapindira. Nekuti chavanongoda kungotungamirira zvavamunanga kwandiona sokungoti kungoda havo kuva mutungamiriri sezvo vari munhu akashanda zvakanyanya mahondo echimurenga. Vanoona sokuti kuvangatendwa kutendwa kwavo kutungamirira Zimbabwe, but izvi zvoda kuti dai vachimboisa nyika kuva tingasekwavo shuwa here tiri munyika dzavamwe kuikwa makwerekwere. Asi isu nyika yedu ine zvose zvakatikwanira, tatenda.
Mwakadii zvenyu muvatsigiri vashamarari vestudio 7? Ndiri kuno hangu kuZimbabwe. Kutaura chokwadi, zvinhu zvakaoma vedu vekuZimbabwe, especially isusu vechidiki vedu tashaya, tapererwa kuti toitawo sei munyika medu. Mabasa chaiwo hatina, toita sei? Zvatiomera vedu vekunyika ino. Ameno Mwari, takungozvisawo kuna Mwari. Nayo vachamisa tongotiwo dai vanguva pavo chimuti. Vambotiitirawo laiti munyika, kutaura chokwadi, tapererwa chokwadi. Isu vechidiki tashaya kuti topinda nepapi chaipo, toitei munyika yeZimbabwe? Zvakaoma vangu, zvakaoma. Hatimbodi kunyepa, takaomerwa neupenyu munyika yedu yeZimbabwe. Upenyu hwedu hwakatooma chaizvo.
Kana mapofu akatungamirirana, anowira mugomba ose vanhu veZimbabwe. Ndo zvakafanana namunangagwa. Munangagwa naMugabe vakafanana nevanhu vaivanda mvura muamburela imwe. Kana amburela ikatogwa nemhepo, vose vanozara panhene. Ndo zvakafanana nevarume ava. Uye munangagwa une dambudziko, haagwiri kodzero dzavanhu, unogwira kodzero dzake, haagoni kutungamirira vanhu, unotonga vanhu. Saka kana pakadero kaipapo, hapana purezidenti. Pane munhu unotungamirira nyika, wakapamba purezidenti sematorero avakaita Mugabe. Vakamupokonyora, kupokonyorera chigaro chacho, kupokonyora hino chigaro chia vakareza kuchigara chikavhunika, vagara pasi mai. Saka ava vanhu ava, ava vanhu ava kava vadi kutonga ava vanhu ava. Dai vatipedzera, nokuti tasara kurendesa nyika yedu. Iyeyi Zimbabwe yatorendesewai. Muchahwa Munangagwa rimwezi vaifumaiti ndakarendesa ngoshavanhu moti kudii.
Avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko mashoko avo asinei nechekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318, muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bato riri kutonga muSpain reSocialist Party rakunda musarudzo yakaitwa nemusi wemigovera, asi havana kuwana uwandu hungaita kuti vatonge vasina rimwe bato. Mutungamiriri wenyika vaPedro Sanchez vakaudza vatsigiri vavo kuti vangangoumba hurumende vachibatsirwa nerimwe bato raikwikwidza bato ravo zvine mutsindo. Pope Francis neZuro vakakurudzira kuti vapoteri vari mumizinda yevapoteri muLibya vabviswe munzvimbo idzi sezvo kurwisana kwave kunyanya munyika iyi. Pope Francis vakakumbira kuti vapoteri, kunyanya vanhukadzi, vana nevarwere, vakurumidze kubviswa mumizinda inochengeterwa vapoteri. Muchikamu chino tinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe pamusoro pezviri kuitika muAmerica. Mapurisa eguta rePoway mudunhu reCalifornia ari kuongorora upenyu hweumwe murume John Ernest, uyo akapinda musinagogu maiitwa minamato nevatendi vechiJudha akapfura vanhu vakafa, uye umwe chete akafira kuchipatara, vamwe vakaendeswa kuchipatara. Mapurisa anoti Ernest, uyo ane makore 10 mapfumbamwe, akanyora pasocial media yake kuti akakurudzirwa kupfura vanhu vari munzvimbo yemunamato nokuurawa kwakaitwa vatendi kuPittsburgh mudunhu rePennsylvania muno muAmerica neku Christchurch kuNew Zealand. Muna gumi guru gorera pera umwe murume akapinda musinagogu kuBisbeck akapfura vanhu gumi neumwe. Mwedzi wapera uyu umwe zvemurume akapinda munzvimbo mbiri munonamatirwa nevechitendero cheMoslem akapfura vanhu makumi mana nevapfumbamwe. Dr. Frank Guni vachitendero chechiJudha vanoti izvi zvinokonzerwa noruvengo kuwanikwa kwepfuti pamadiro pamwe chete nezvinotaurwa nezvematongero enyika muAmerica. Tabata Dr. Guni kuti tinzwe maonero avo.
Tingati nyaya inyaya inotinetsei nekuti dambudziko chairo nderekuti pfuti hadzina kugadzirirwa kuti zvive zvinhu zvedambe. Pfuti dzinogadzirwa kuti dzishandiswe mukuuraya. Saka ndo dambudziko rekutanga rekuti pfuti dzakawandisa, munhu wese wakawanda anogona kutenga pfuti dzaanoda achigara nadzo mudzimba. Asi hadzisi zviya zvatingati pachirungu matoi kana kuti zvinhu zvedambe, nekuti kana yazoshandiswa inouraya munhu. Dambudziko rekutanga nderekuti pfuti dzakawandisa uye dzinobvumirwa kuti vanhu vangova nadzo. Dzangofanana nehembe yekuti munhu anotoda hembe 10 dzerudzi rwakati onotenga. Ndo dambudziko rekutanga. Asi chinozokanganisika ndechekuti pfuti kana wazo vanhu vashatirwa, vashaya kuita matare ekuti vashandise mazwi akaringana mukuyanana, vamwe vanozoshatirwa votora pfuti dziya vachida kupedza shungu.
Tiri kuona zvakare kuti kuswera zuro pane munhu akapinda musinagogo akapfura vanhu imomo. Imimi semunhu wechitendero chechiJudha, munofungei, munoona sei zvose zviri kuitwa kuvatenderi vechiJudha pasi pose?
Uku kushungurudzwa kuri kuitwa vatendi vechiJudha, asi tikadzokera ndinoona sekuti tinogona kuwirirana nevanoita zvemutemo vari kuti idzi imhosva dzeruvengo. Dambudziko guru nderekuruvengo. Ruvengo rwapinda muvanhu. Vanhu hatichakwanisi kuyanana tichigara pasi tichizeya matare kuti kunyange vanhu vachitadza kuwirirana mune zvakasiyana-siyana, mukana wekuti vanhu vagare pasi vachitaura wakuita mushoma. Saka violence kana kuti zvemhirizhonga zvaakunyanya kushandiswa zvakawandisa kumunzvimbo dzakasiyana. Ndakada kunangana nechitendero chedu chechiJudha. Zvinorwadza kuti vanhu vari muimba yokunamatira timusinagogi medu manga muchinamatirwa kuti vanhu vatende kumusiki nenguva yesabata. Saka zvinobaya mwoyo kuti munguva iyoyo yatinenge tichizvininipisa pamberi paMwari, umwe munhu wofunga kuti wouya nepfuti kupfuura vanhu vari kunamata. Zvino zvinorwadza.
Dr. Guni, icho chinomboita kuti munhu awane simba kana kuti ave nepfungwa yokupinda pakaungana vanhu vachinamata achibudisa pfuti achipfuura vanhu, chii chinokonzera kuti munhu aite zvinhu zvakadari izvi?
Ruvengo kazhinji kacho. Ruvengo runobva munzira dzakasiyana-siyana. Tikatarisa nenyaya iri yatakatarisana nayo kupfuurwa kwakaitwa kusinagogi kwedu kucalifornia, ruvengo rwekuti munhu uyu maonero edu munhu anga achivenga vechiJudha. Kuti tizive kuti ruvengo rwake runobva pai hatisati tanyatsokuziva zvedu. Vanoongorora zvemutemo vachambotsvaga nhoroondo yake kuti vanyatsokunzwisisa kuti chii changa ichiitika kwaari, asi zviri pachena kuti yanga iri nyaya yoruvengo.
Dr. Frank Guni vari parunare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti mari iri kuwanikwa kubva mukutengeswa kwefodya haisi kunyatsobatsira panyaya dzeupfumi hwenyika pari zvino. Vagari vemuguta reGweru vanoshora kanzuro yavo vachiti inofanira kugara ichiudza vanhu zviri kuitika kuitira kuti vanhu vagadzirire dambudziko rinenge rakanangana navo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.